maskala wapinda mudare nasi ku High Court kwa wano chema nyaya kuti wabude ku jeri kwa wari on bail nyaya yao ya mzwi kwa pamberi pa judge justice ndene ndewewe wapa wanzu wa nyaya yoyi mfa kune magweta amkoma job skala uye wone wakamilila National Prosecuting Authority wanga waru kuramba kana waru kuramba kutu wa skala wabude mchere waru kutu wa skala asuma natako zara konga chitonga kupakumba waru kutu wanafana upongo waru mchere
pakuramba kwa hitu wanavachuchusi apa pani zukonzero zavapa were
zukonzero zukonzero wanemagweta akamilila National Prosecuting Authority kutu waru kutu wa skala munhu angari fugitive angachitiza anga asina kuenda kuno mandara kumapurisa pavari kuti vakabudisa kwaro repress statement na July wachiti vari pana kubatsara vari pane mamwe masaima ema activists anga achidiwa nemapurisa asi magweta avaskala vana mukoma Jeremiah Bhambo harizo kungomona advocate Martinenga washora mashoko abva ku National Prosecuting Authority vachiti vaskala vakatofonera vakuru vekumapurisa kuti nadzo vati muri kumutsvaga vakanzi vakanzi havasi kutsvaga vaskala vakamirirwa nemagweta avo vataura zvakare kuti maimutetwa beatrice mutetwa vanovagweta ravo vakatoenda kuharare central police station netsamba kuti tiri kunzwa vati muri kutsvaga vaskala vakaudzwa kunzi havasi kutsvaga saka wa chema kuti ava zvitu yatauwa nevakomana veku National Prosecuting Authority hazvisiri izvo justice ndevera vazoti nyaya wajob scala vachanopa mutongo webeu yavo nemusi wavachazotiudza kuti ndirini saka pari zvino wajob scala vacharamba vari kuchikurumbi prison
vachingono vapindawo mudare redzimhosva nhasi chii chaitika
vachingono vapinda kudare kumagistrate court apa vapinda vachibva kukomba sezvamunoziva kuti vakawana mutongo webeu saka nyaya yavo yanzwikwavo uyezve yasendekwa kana kuti yakandwa kudheti remusi wakarambisi kukanganisa 19 October ndopa vachazodzoka kudare asi magweta avo vana mukoma taona nyamakura mukoma Gift Mtesi nadak cotat vati pavachadzoka kudare muna October vanofanira kunge vachipiwa zuva rekuti trial yavo kana vachanga vachizotongwa rini kwete kungoramba muchingounza munhu pamberi pedare musingamupi zuva rake rekuti azvichenese mudare
touya panyaya yatakudzwa ngadziore yafambawo sei nyaya iyi
mukomana wezinasu pana vapresident wezinasu takudzwa ngadziore nyaya yake yanzwikwa nhasi mukumagistrate court gweta rake mukoma webisajiti wekuzimbabwe lawyers for human rights wakwanisa kuwana rusunguko rwemukomana uyu mukomana uyu apihwa bheu re$2,000 saka pari zvino takudzwa tinodaira kuti atobuda pamujeri tafara nekuti haaifanirwa kunge akambosungwa pekutanga nekuti zvaakaita kungoratidzirawo freedom of expression iri mubumbiro redu magistrate apa mutongo webheu kuna takudzwa amurambidza zvakare pamabheu conditions kuti haafaniri kunge achisvika pa Impala car rental company vari kunzi akaitira demo kana kwakare vari kunzi vakaratira karatidzira saka ndo chimwe zvinhu zvatawa nedare kuti haafaniri kunge achisvika anofanira kusiya 100 meters paanenge achingotambira kana kutenderare asingasviki paimpala car rental company.